This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu zvita 23 2015.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemire nichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vakawanda munyika vanoti vachatamba zorore kisimusi negoredzva miromo yakaoma sezvo vasina mari yekutenga zvinhu zvekudya nemhuri dzavo.
Guta reHarare rinopa vanoshaya zvekudya pazorore kisimusi pasi pechirongwa chaMayor's Christmas Cheer Fund.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti chirongwa chenera chiri kubudirira izvo zvichaita kuti kuvandudzwa kwemitemo yesarudzo kuitwe sarudzo dza 2018 dzisati dzasvika.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Changa chiri chipatapata nakai makonzo nhasi muHarare apo vashoma vane mari dzavo vanga vari kutenga vachigadzirira zuva rekisimusi iro ririko nemusi wechishanu. Asi vazhinji vanoti zuva iri richange risina kusiyana nemangwe mazuva sezvo vasina mari yekuti vaite mabiko nekupembera sezvavaisiita makore apfuura. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Mune mamwe mabhanga mange mine mitsetse yakareba vanhu vachitora mari dzavo uye vashandi vemabhanga vachiti basa range rakawanda kudarika mazuva ese. Mumwe wevatevedzeri vemutungamiri wevashandi vemabhanga vaAfrignet Goto vanoti kunetsa kwemari ndiko kuri kuita kuti basa riwande kwavari.
Ndazvinoratidza kuti kuzomirira cash kuti iuye unofainda kuti maybe inouya pamabranches around 2 and 1 PM. Saka vashandi vanezvaanzwa kuweka beyond my normal waking hours and half 3.
Asi kunyange hazvo vamwe vange vari kutora mari dzavo vakawanda vange vari kutsutsumwa vachiti havana mari dzekushandisa pakisimusi sezvo vasina kutambira kana kupiwa mari dzebonus. Mumwe mugari wemuHarare vaJairos Moyo vanoti vanowanza kuenda kunodyira kisimusi kumusha kwavo asi rwendo runo zvakona n'anga murapwa achida.
Yeah, Christmas yakanaka chaizvo but unoona kuti hatina kana mari. Takatongogara panapa tichingodziya zviri mushana tichida kuenda kumusha but hapasati pane mari. Makamana ngoti tichakupa zvenyu shaisa saka ndinhasi namangwana satoita kangomira.
Mumwewo mugari wemuHarare vaSpecial Piri vanoti zvinhu zvavaomera gore rino zvekuti kufa kuri nani.
Hapana, tinongotarisawo but takutongofunga kuti maybe kana kuchitongofa kuri nani because hapana chisiri kufa because hapana chatiri kuwana.
Vamwewo varamba kudomwa zita ravo sezvo vachishanda muhurumende uye vasingabvumidzwe kutaura nevatori venhau vanoti hapana kana gadziro yavari kuita yekisimusi nekuti havana chavainacho.
Pari zvino kutaura chokwadi pange ndirini zvangu kumba kwangu hakuna kana chaticharongwa kana chimwe chete zvacho asi kutongoti kutongoita nezviripo takutongoshanda nezviripo izvozvo.
Hurumende haisati yabhadhara vashandi vayo vese ichiti ichabhadhara vashandi vayo mari dzavo dzemuhoro kisimusi yadarika musi wa28 zvita. Imwe nyanzvi munyaya dzeupfumi vamasimba manyanya vanoti kisimusi yave matakazhakare kune vazhinji munyika nekuda kwekuoma kwaita upenyu.
Kuona kwangu ndekwekuti vanhu vazhinji vanenge vagere havo kumba paChristmas kungoti mbambaira hasati dzaibva iko zvino dzakangodyarwa saka kwava kutongomirira kuti kana tiine mari iyoyo yekungotenga rovhu rechingwa iroro tozora nedoi toimba Happy Christmas zvapera.
Kunyange mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti gore rino range rakaoma uye vanotenda veruzhinji nekushingirira zvisinei nekuti zvinhu zviri kuramba zvichioma munyika. VaMugabe vakataura mashoko aya nemusi wemuvhuro kuState House apo vakaita mabiko ekupera kwegore kuvashandi vepamusoro muhurumende pamwe nenhengo dzepamusoro dzebato ravo izvo zvichatadza kuitwa neveruzhinji gore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Zvichakadaro, meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni nemudzimai wavo nasi vashanyira varwere kuzvipatara zvinoti Beatrice Road Infectious Disease Hospital, Edith Opperman Maternity neWilkins Hospital, uko vapa vanhu ava zvipo zvekisimusi zvichibva muhomwe yavo yeMayor's Christmas Cheer Fund. VaManyenyeni vanoti shuviro yavo ndeyekuti vanhu vose vemuguta reHarare vave nekisimusi yakanaka kunyange hazvo zvinhu zvakaoma. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naMavlas Muhlanganya uyo weStudio 7 naMeya Manyenyeni pamusoro penyaya iyi.
Hongu nhasi akatipa zvipo zvatakatanga svondo rakapera zvekuwanisawo zvekudya nezvimwe zvakadaro daro kune vamwe vanhu pane ine nguva yatakatarisana neChristmas. Takanyanya kufambisa nezvevari mudzimba mumisha yakati yakachengetwa maofenezi nemahome svondo rakapera. Zvanhasi takatangana nevari muzvipatara taenda kuBeaches Infection Disease Hospital kwatatanga kune vane zvirwere zvakawanda vakuru nevadiki. Ndokwatatanga tabva ikoko tikapinda kumusha weEdith Opperman kunova chipatara chemadzimai kune rusununguko ramadzimai. Ikoko kunosununguka vana vanoita 500 chaivo pamwedzi. Ndokwataenda tikanoona tuchenje nevanamai vavo tikatandadza navo navo tikabva ipapo tikazoenda kuWilkins Hospital ndokwatapedzisira.
Tinoona kuti zvinhu hazvina kunyatsomira zvakanaka munyika uyezve vazhinji vanga vari kuti ivo kuwana rutsigiro kune zvirongwa zvakadai kuri kuti netsei. Imi makakwanisa sei kuwana rutsigiro urwu?
Rinotinetei asi bazi rechie fund rinoshanda gore rese richiedza kuunganidza mari kuti ikwanise kuzivanira vanhu zvevanoda panguva yakaita seino. Saka ndo mari yacho takwanisa kuunganidza kutenga zvekudya nezvataka vanhu nasi nezvatakavapa svondo rakapera.
Tinoonazve pari zvino veruzhinji vakatarisana ivo nekisimusi pane zvamungade kutaura here muchipa mashoko ekuvasimbisa kune avo vasina kunyatsomirirwa nezvinhu zvakanaka?
Hongu china zvina kumira mushe vazhinji havana kana mukana wokupembera nechrismas vatachimboita kare. Saka ndinoshumira munhu wese ari muguta munhu nevamwe vese vasiri muguta munhu kunyanya vari kurwadziwa vari muzvipatara nevane kumanifidzira kwekushaya chaiko tongovashumirawo mhemberero yechrismas yakanaka nekupindawo mugoroja nepundutso gore ra2016 kune vese.
Mungati migore renyu ranga rakamira sei sekanzuru yeHarare?
Gore ranga rakaoma chaizvo munoziva kuti kanzuru yedu yakatanga kana tinakana mari nekugozhorwa kwacho ikoko takangoedza ndichiva ndatiedza kuti tiedze kupa vagari vemuguta mararamiro avanogarisira. Zvakaoma chaizvo asi zvikungoedzawo.
Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vachitaura vari parunare muHarare naMavlas Muhlanganya uye weStudio 7. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Mutungamiri webato rinopikisa reMovement for Democratic Change vaMorgan Tsvangirai vanoti sangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rave kushanda zvekare nesangano reUnited Nations mukugadzirisa zvinhu zvine chekuita nesarudzo munyika. Pamusangano wakashevedzerwa svondo rapera neZEC wekuti mapato ari munyika agare pasi achiziya hwaro unofanirwa kuitwa mukugadzirisa zvinhu kuitira kuti munyika muitwe sarudzo dzisina mutauro, sangano reUnited Nations rakakokwawo neZEC kuti ripindewo mumusangano uyo. Asi bato rezano PF harina kupinda mumusangano uyo. Hatina kukwanisa kubata mumiriri weUnited Nations muZimbabwe vaBisho Parajuli kana wosachigaro weZEC amairita Makarau kuti tinzwe mativi avo.
Sangano reUnited Nations riri kutsvaga munhu anoita basa rezvesarudzo muZimbabwe pari zvino. Asi ukama weUnited Nations neZimbabwe wagara uri dzinyekenyeke. Muna 2000, United Nations yakaramba kuongorora sarudzo dzemunyika ichiti Zimbabwe yaisada kuti inyatsoita basa rainoita kune dzimwe nyika rekuongorora sarudzo pasina zvirehwarehwa. Muna 2013, Zimbabwe yakakumbira United Nations mari inodarika mamiriyoni mazana maviri nemakumi maviri emadhora yekuita sarudzo nereferendum. Asi nekunetsana kwaivepo, mari iyi haina kuuya. United Nations yakati yaida kutumira chikwata chainoona mashandisirwo emari iyi. Asi Zimbabwe yakatsika madziro ichiti United Nations yainge yoda kupindira zvakanyanya munyaya dzeZimbabwe. Asi nyaya dzekuvandudza mitemo yesarudzo dziri kuramba dzichinetsa zvapakuti mapato anopikisa aombe mubatanidzwa weNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA. Mukuzeya nyaya iyi tabata vatsvangirai ava noti kana pasina kuwirirana panyaya yesarudzo zvinonetsa kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika.
Takagara tazviona isusu kuti chinhu chanetsa muZimbabwe inyaya kuti hurumende inenge yapinda inopinda zvebamba, inopinda zvisina rutsigiro rwavanhu nokuti vanenge vachibira maelection. Saka takaona isusu kuti ndo panofanira kutangira nyaya ipapo. Ngapagadziriswe. Ende panogadziriswa sei? Panogadziriswa chete kana zvinhu zvatakaisa mubumbiro iroro, takaisa mugwaro iroro zvagadziriswa. Zvakawanda zvinoita kuti zvigadziriswe. Ende tisi chete nyika iri muregion uno iri kuramba ichiita makakava nenyaya yemaelection. Ende izvozvo ndo zvinotsaka kuti vanhu vati iyi nyika inonetsa. Even patakambosangana seGNU takagadzirisa zvinhu zvikadzokera pakanaka. Ezvino zvauya futi tadzokera paya patatiri. Kunana 2008-2009. So, nyaya iripo ndeyekuti izvozvo zvinoda kuti zvigadziriswe kuti kana toenda kumaelection pave nehurumende inotsigirwa navanhu vese.
Imi makaita mubatanidzwa uri kuzikanwa nekuti Nera, asi tiri kuona kuti pane mapato 13 chete nyorarana chibvumirano ichi, asi tinoona kuti mapato anopikisa muZimbabwe anenge anotosvika kumakumi mana chaiko kuma40 uku.
Aiwa, asvika hauzivi ndeapi acho. Isi tinoziva kamapoka ari muno akazosvika 43. Mapoka ari muno haapfuuri 15 vandiri kutaura havo ndo vanga vachisenza vari mubumbiro iro renera. 13 ndo vakasaina, kwasara vamwe 2. But mapoka ari muno munyika muno haafuri 20. Nyeberana kuya.
Tiri kunzwawo kuti muri kushanda nevamwe kubva kuUnited Nations. Mungatiudzwa kuti vari kuita basa rei chaizvo?
VUN vakahaiwa neZEC kuti avabetsere panyaya dzekuti vanoda kutanga kurejista vanhu patsva. Vanoda kuona kuti nyaya yesupport kuZEC inodiwa neZEC mari inogurana election imari inodiwa inaro capacity. Kozouya nyaya kuti iyo ZEC yacho kana vanhu vachienda kuvota education ndivanani vanofanira kuti vaende kuvota education. Izvo zvoitwa zvakaita sei nokuti kazhinji kana taa kuenda muelections dziri kuita mazuva ano dzaakuda kuti vanhu vadzidziswe. Saka tichavadzidzisa izvozvo. Saka ndo zvavari kudhira nazvo kubetsera ZEC and tinoramba tichivapressurisa kuti aiwa ZEC iri yega hamungagoni kucreata mafree and fair condition. Munodawo kuti iyo hurumende yatoti executive isaita zvimwe zvinoandamaina free and fair election. Ndezvipi? Nyaya yokuti kune vamwe masoja anonzi ari on leave ivo vachinokambenera pati. Hazvifaniri kuonekwa izvozvo. Uye nyaya yekupa vanhu chikafu, muchinyima vanhu chikafu, vamwe vachipiwa vachinzi imi ndive ZANUPF ndive MDC zvinoafekta vanhu vanenge vachisarudza kuti vasarudze vakasungunuka.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaMorgan Tsvangirai vari parunare muHarare. Mangwana tichaenderera mberi nehurukuro navatsvangirai tichitarisa mamiriro ezvinhu munyaya dzezveupfumi nekutadza kubhadharwa kuri kuitwa vashandi vehurumende.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zviri kutevera munawo.
Sangano reFriends of Baptists in Zimbabwe remuAmerica robatsira zvimwe zvikoro muZimbabwe nemakombiyuta nezvimwe zvikwanisiro.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu otarisa zvakadzama mamiriro anga akaita nyaya dzekodzero dzevanhu muna 2015.
Asi tisati takupai nyaya idzi nedzimwe, regai timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mapurisa emuIsrael apfuura ndokuuraya nhasi vanhu vaviri vemuPalestine vanonzi vacheka nemapanga zvizvarwa zvemuIsrael zvitatu zvanga zvichizvifambira hazvo muJerusalem. Mutauriri wemapurisa emuIsrael anoti chizvarwa chekuPalestine chimwe chete chapfuurwa ndokufa ipapo, mumwe wacho anga apfuurwa azofira kuchipatara. Vakuru vemuzvipatara vanoti vachekwa nemapanga ava vakuvara zvakaipisisa.
Vagari vemubhuku riri kumaudza nyemba kwakadziva kumabvazuva kweNigeria vanoti mauto emuCameroon ari kutsvaga chikwata cheBoko Haram uye vakauraya nemusi wesvondo vanhuwo zvavo vanosvika 90. Vakaona zvichiitika vanoti mauto emuCameroon akapinda mumusha weKirawa Jimmy mudunhu reBono ndokutanga kubvunza vanhu kwaive neBoko Haram ndokubva mauto aya atanga kupfuura vagari vemumusha uyu. Vagari vazhinji vakatiza apo pfuti dzakatanga kuridzwa. Pavakazodzoka mangwana acho vagari ava vanoti vakawana mitumbi yevanhu 90 vakafa nekupfurwa nepfuti.
apo gore rino rasarirwa nemazuva masere kuti risvike kumagumo kwaro vanorwira kodzero dzevanhu muZimbabwe vanoti hurumende yeZANU-PF haisi kuratidza chido chekuremekedza kodzero dzeveruzhinji. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Vanorwira kodzero dzevanhu munyika vanoti gore rino kodzero dzevanhu dzakatyorwa zvakanyanyisa vachiti zvinosuwisa kuti gore rava kutopera. Murwiri wekodzero akapambwa mwedzi mipfumbamwe yapfuura vaitaidza mara vasati vawanikwa kwavari. Varwiri vekodzero avanotiwo vanoshushikana zvakare nekutsakatika kwavakari mboni nyemba vekuchiredzi. Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rese reAmnesty International muZimbabwe vakazinzilala vanoti zvinonyatsisa kuti kunyange hazvo muZimbabwe muine bumbiro remutemo rakanakisisa, kutyorwa kwekodzero kuri kuenderera mberi muZimbabwe.
Dambudziko riri pakuti kunyangwe Zimbabwe ine constitution yakanaka inopa kodzero dzine chokuita neeconomic, social and cultural rights, inopa kodzero dzekuita civil and political rights. Constitution iripo inoita izvinhu zvakadaro. However, zviri muconstitution nezviri kuraramiwa zvakasiyana. Zvakasiyana pakuti tsika yekurambidza vanhu kuenjoya kodzero, especially zvine chokuita nemarights, it has become a culture muZimbabwe yokuti ukati nhasi ndiri kuda kuita demonstration, iri absolute right muconstitution. But unowana kuti iko pane kana kuti mapurisa anokwanisa kunge achibloka zvinhu zvakaita saizvozvo kuti zviitike.
Mumiririri weHarare West mudare reparamende uye vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu muzvare Jesse Majome vanoti obumbiro remutemo harisi kushandiswa zvakarurama.
Mugore ra2015 raita gore raita mbiri yekutyora kodzero dzevanhu zvakanyanyisisa muno muZimbabwe, pamwe chete nekutadza kushandisa mikana yakaundwa neconstitution yekuti Zimbabwe ichive imwe yenyika dzinotorwa sedzinonyatsokuchengetedza kodzero. Ndiri kudai nekuti bumbiro redudzva rine chikamu chekodzero chakanyatsokwenenzverwa chakadzama chikadzikisa kupfuura mabumbiro ndingati pamwe yenyika dzeSouth Africa kana pasi pose chaipo. Asi uraramo hwevana veZimbabwe hausi kuratidza izvozvo.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vanoti vakafara zvikuru pakatambirwa bumbiro idzva muna 2013 vachifunga kuti kutyorwa kwekodzero kwaizodzikira, asi izvi handizvo zviri kuitika munyika.
Taitofungawo kuti muna 2015 tinenge takuita mabasa mashoma, takuisawo simba redu kune zvimwe zvino, asi tiri kuona kuti tirikutongoramba tichitongoramba tiri patanga tiri. Hapana shanduko yakaitwa. Kana mukatotarisa mastatistics ekunana Zimbabwe Lawyers for Human Rights, ndokunonga ndisinawo zvangu pano azere, asi takatoreacta kana kuresponda mukubatsira vana veZimbabwe vaishungurudzwa zvakanyanya zvikuru nenyaya dzekusungwa, dzekuchirwa kwakodzero dzavo, kupotserwa dzimba, zvinhu zvaita munana September 2014 kuepoethu. Takazona zviri kuitika kubudiriro gore rino zvakare, zvichiuramba zvichiitika zvakare kwokupotserwa dzimba nanhasi kwatiri kutaura. So zviri kuenderera mberi kuchirwa kwakodzero dzevanhu zvatinofungidzira kuti hazvisanga zviri kuitika.
Mukuru wemubatanidzwa wemasangano anorwira kodzero dzevanhu munyika reZimbabwe Human Rights NGO Forum Valoid Kuveya vanoti vanoshoropodzawo zvikuru kutyorwa kwekodzero zvakanyanya mugore ra2015.
Vanhu vanofanira kuziva kuti vakatarisa bumbiro guru remutemo tine masimba atinawo andizvo ekutaura kune hurumende kuti aiwaka pakadai muri kukanganisa, pakadai muri kukanganisa. Vanokwanisa kuita mapetitions anonzi mapetitions aya kuti munonyora pasi zvichemo zvamuinazvo kuti pane zvakati zvinhu zvatiri kukanganisirwa andizvo woendesa pane inonzi Zimbabwe Human Rights Commission. Ndosaandiri kuti bumbiro redu rinozvo tinotipa masimba iwayo. Vanhu ngavadzidze constitution. Vakadzidza constitution yavo varobva vaona kuti zvishuwa simba vanotori naro rekuti va demand kubva kuhurumende kuti kodzero dzavo dzirese dzichengetedzwe.
Apo muridze kwa Dzamara nedze kwa Nyemba nedzimwe dziri kupedza gore dzine misodzi pamatama zvichitevera kutsakatika kwehama dzavo vakawanda munyika vanoti yasvika nguva yekuti chizvarwa chese chemuZimbabwe chisunge dzisimbe muhondo yekurwira kodzero dzemunhu wese sezvo kodzero idzi dzakachengetedzwa nebumbiro remutemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Patricia Mdadigwa.
Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tiri kutarisa mabasa ari kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica zvakadzidza kuzvikoro zveBaptist Church muZimbabwe zviri kudzosera kuzvikoro kuburikidza nekuunganidza midziyo yakaita semakombiyuta. Izvi zviri kuitwa pasi pegungano reFriends of Baptists in Zimbabwe, iro rakaumbwa muna 2002 namufundisi Isaac Mwase. Mufundisi Mwase vanoti zvikoro zvichawana rubatsiro urwo zvinoti Sanyati Baptist High yekukadoma, Chitswa High School kwaRusape, Chiundu Secondary School kwaRusape, Gentle High School kumasvingo, G&N School kuMidlands ne St Joseph kwaRusape. Mugovera wapera nengo dzesangano iri dzakaunganidza mari kuburikidza nemabiko akaitwa kuTexas. Mufundisi Mwase vanoti makombiyuta avari kutumira kumusha ayo ave kubheira kuMozambique parizvino akawanikwa kuburikidza navaZed Chirombe avari kuNorth Carolina. Parizvino sangano reFriends of Baptists in Zimbabwe riri kutungamirwa naDr Solomon Masenda vari kuTexas. Ngatinzwei hurukuro yataita namufundisi Mwase.
Organization takaigadzira kuti tigire avo vakatibatsira patanga tichikura. Ndakaenda ku Baptist Theological Seminary of Zimbabwe, saka yanga iri nzira yekuti ini nevamwe vakabatsirwa nevechitendero chemaBaptist tikwanise kubatsira kwatakabva. Chinhu chave chikuru ndechekuti tive tinobatsira very zhinji in the Broadway. Saka project imwe yatinayo ndeyekuti tibatsire zvikoro zviri kumaruwa zvidzidzise vana vachiziva computer and information technology. Saka pamwe pane project yekuti tive tinoita computerize ma rural high school akafanana neSanyati.
Saka zvii zvamuri kubatsira nazvo kuzvikoro zvamataura?
Takatanga tichida kuti tiise a computer lab kuSanyati High School. Zvino tikave nerombo rakanaka rekuti mumwe wenhengo yeFriends of Baptists in Zimbabwe vaZed Chirombe vanogara kuCharlotte, North Carolina, vanga vachishande neimwe organization inoendesa marefurbished computers kunyika dzavanoti madeveloping countries. Saka ndokubva tatanga kuti pane kuti tingotumira chikoro chimwe chete, regai tione kuti tingatumira here zvikoro zvakati kuti, zvichiita kuti mari yekutumira ive inoderera. Saka takazopedzisira tane zvikoro zvitanhatu zvichagamuchira makombiyuta.
Mataurawo nezvechirongwa chamakaita chekuunganidza mari, mungatsanangura pamusoro pechirongwa ichi yamuri kuti banquet?
Yeah, takave neusiku hwekuimba mhuri yeZimbabwe muDallas area ndokusangana kuBest Western iri on LBJ naCoit. Tikave nenguva yokunzwa kukurudzirwa tikapiwa nhoroondo ye4Bs. Tikakurudzirwa kuti basa irori ratiri kuita rekuita computerize my high impact rural schools first phase. Zvakare paikurudzirwa kuti vanhu vafunge nezvimwe zvikoro zviri mumaprovince asiri kugamuchira macomputers aya, zvikuru sei tiri kufungira maTheveland nekuMidland.
Avanga vari mufundisi Isaac Mwase avakaumba sangano reFriends of Baptists in Zimbabwe riri muno muAmerica, vanga vari parunare vari kuTexas muno muAmerica neStudio 7.
sezvo vanhu vari kugadzirira zoro rekisimusi tinokumbira kuti mutumire mashoko enyu muchishandisa WhatsApp kukwazisa hamba neshamwari. Musakanganwe kutiudza zita renyu, kwamunogara pamwe nezvamunoshuvira panguva ino. Nhamba dzedu dzeWhatsApp dzinoti 001-202-465-0318. Nhamba dzeWhatsApp zvakare 001-202-465-0318.
Nhasi taita rombo rakanaka. Tine vateereri vakati wandei vatumira mashoko avo vachishandisa WhatsApp.
Nonzi baba shuva ichigombe, ndinoshuvira hama dzangu Christmas yakanaka.
Magadi magadi, ndinoitwawo John Paulos, ndiri kuno kuPretoria. Ndinoda kushuvira hama dzangu dzose dziri kuZimbabwe, kunyanya maform 4 a2004 epa Martin Spay High School kuKadoma. Ndoda kuvashuvirawo Christmas yakanaka negoredzva. Ndoti zvibatei hama mukunyanya mukuchaira umu, tisamwa tichichaira. Ndinotenda.
Hey, magadi orume Jonga naBracing rovai basa sebasa orume, tinokutenda ine nhau dzenyu dzechokwadi paStudio 7. Ndini Gavena Kwidibira wekwamutoko Kapondoro. Ndokumbira munikwazisirewo vanoteera Amos Mudzimba, Steven Zenda, Winfield Zenda, Maria Pera Chigweshe, Abel Samagande, Chairman Denga, Honorable Chamisa, Honorable Komich, Media Sky, Stan Big Bidibira, Eunice Bidibira, Beloved Bidibira, Newese, Wanatsigira Musangano, Kweshanduko, WMDCT, Dinoti Handeku Horidi, mune zvakanaka sezvo tatarisana neholiday yakadai. Avo vari mumugwagwa vanoringe vakatakura vanhu, zivai kuti makatakura upenyu hwevanhu mudzimotokari. Fambai mune zvakanaka, musanyengedzwe neavo vanouya vachikunyengedzai. Garai muine shanduko muhana menyu, kwete kunyengedzwa nevamwe vanhu. Ngatitsigire musangano weshanduko, timutse budiriro munyika. Semuruzo murikuona nyika yaputsika yapenda kumawere kudai. Ndini Gavena PDB, ndatenda hangu varume.
Ndino kusvivirai Christmas yakanaka negoredzva rakanaka. Nkoma Jonga akandimire nankoma Blessing, munoshanda zvinomwisa mvura. Rambai makabata basa. Zvinodai kuti vanhu vose venyika vanonzwa chokwadi chamunodai kutaura. Ndokurumbidzai nebasa ramunoita. Tichikumbira vose vari kubata zvakaipa vava vanosiya kugozikwanisa kuti varurame pasipezuva. Tikutendai muve negoredzva rakanaka. Nyika yose ngatizvibatei, vanodhakwa musanyidzirai muchidhakwa. Zvinokonzera zvisaona kurasikirwa neupenyu, iwo upenyu hwakakosha. Mwari vakatipa kuti tigone kurarama zvakanaka. Tinotenda.
Aiwa, tinotenda kwamuri mose matumira mashoko enyu muchishandisa WhatsApp. Rambai muchikwazisana pano pa Studio 7.
Muchirongwa chedu che live talk che na 8:30 PM tirikutarisa zvirikuitwa nevanhu vakasiyana siyana mukugadzirira zororo rekrisimusi.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext message panhamba inoti 1-202-465-0318 muchitiudza nhamba dzenyu kutira kuti tigokufonerai.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Vakawanda munyika vanoti vachatamba zororo rekisimusi negoredzva miromo yakaoma sezvo vasina mari yekutenga zvinhu zvekudya nemhuri dzavo.
Guta reHarare rinopa vanoshaya zvekudya pazoro rino rekisimusi pasi pechirongwa cheMayor's Christmas Cheer Fund.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti chirongwa cheNera chiri kubudirira izvo zvichaita kuti kuwandudzwa kwemitemo yesarudzo kuitwe sarudzo dza 2018 dzisati dzaitwa. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu tokusiyai mina Chris Gande na Marvelous Mhlanganya uye munaudze chirungu.